chakutanga ndechekuti tinoda kutenda China nekutirangarirawo panguva yakadai. China ndiyo shamwari yedu mumwaka yese, muchando, mukupisa, mukutambura, mukutambudzwa. China inomira nesu. Chipote yakatipa kana kuti donation yakatipa kungopiwawo hedu zombo zvine mari inoraudzira. Chinhu chikuru, isu pataikura tinozivisa kuti baba vemba kana vachibuda panze kunyange vasina munhu wavari kurwa naye vanoenda vakabata katemo kavo netsvimbo yavo. Havasipiwa nemunhu wavari kurwa naye asi vanogara vakagadzirira zvikada panze ipapo vanosangana neshumba nezvimwe zvikara zvingada demo kana gani. Saka kugara nyika ine zombo hazvirevi kuti ingakurwa.
Tinoda
kutenda mutungamiriri wenyika vamunangagwa vanogona kukurukura kuti kana pavangotsika vanobva vapiwa mubayiro, vanobva vapiwa chipo, tochiona nechipo chezvombo chatakapiwa.
Tizwe kuna vadzokora munoti nezvombo zvakapiwa nyika. Uku ndiko kunonzi kupenga kana kusafunga kana kuzungaira kwehurumende yedu kuti tiri kuona hurumende yedu iri kusimbirira kutenga zvombo isu tisiri panguva yehondo. Vada kurwisana nani? Vada kurwisana nemacitizens. Kutenga zvombo vachitadza kuvaka zvipatara. Isu tisina majekiseni, tisina chero panado chaiyo chaiyo. Vanhu vari kufa muzvipatara umu nekuti hakuna mishonga, hakuna mishina inofanirwa kunge ichishandiswa. Manesi, vakoti, madhokotera vari kutiza munyika nekuti havatora kuti hapana zvazvinobatsira kuti wakadzidziswa kuti urape vanhu asi hausi kukwanisa kurapa vanhu nekuti muzvipatara hamuna chirimo. Atoona hurumende ichimhanya kunotenga zvombo. Vamavaza vari kuya pano vachitaurira vanhu kuti hanzi vakapiwa mahara. Hongu vanogona kunge vakaita kunge vakapiwa mahara asi munyika medu, in the world over, we know that there is no such thing as a free lunch. Pane zviri kutoitika ipapa. Hurumende yedu inopa lens, inopa chii, yakugadzirisa zvaiitwa nechina izvi. Saka hakuna chinhu chemahara munyika muno. SeChina inotozikanwa kuti haipe chinhu mahara. Saka tiri kuona hurumende isina hanya nevanhu. Iyo nyaya Dr. Mavaza, pindurai tinzwe.
Aiwa, hatingangonamira mushonga pasina chironda. Takaudzwa pese China ikabvumirana nesu. Izvi vakataura pamwe chete pamberi pevanhu kuti tapiwa zvombo, hatina kutenga. Saka handizivi nyaya yekutenga kuti vanhu vari kuiwana kuti. Chepiri, ndagara ndataura kuti baba havabude panze vasina kubata chombo, vasina kubata tsvimbo. Chepiri, ndakuti tinzwisise kuti vadzonga kana muchifamba mumugwagwa mukanzi nemunhu ndoda kukupai bhutsu yekupfeka, imota kumba kwangu hakuna sadza ndipei uri hupfu musandipei ribhutsu. Haudaro unotambira chawapiwa. Zviri kwauri kuzotengesa utende upfu, zviri kwatiri seZimbabwe kutengesa zvombo zviri zvakare. Tozofara nezvombo zvakanaka, mari yake toita zvida kuitwa navadzokora. Chepiri, hatidi kufadza vaenzi nekunyeba. Zimbabwe muzvipatara medu tava kuimprova, tava negreat improvement. Maphiritsi ava kuonekwa pachine zvikunetsa pano nepapo, asi zviri kugadzirika.
Tipedzei chirongwa vadzokora, tingaona here mune ramangwana hurumende ichinzwa kurudziro yenyu yekuti itsvage mishonga pane kutsvaga zvombo?
Aiwa, ramunangagwa, ndimuri kutoona zvavari kuita vamavaza. Vari kutoisa zvigunwe munzeve, havateerere zvinodiwa nevanhu, havateerere zvinodiwa nevana veZimbabwe. Vanoita zvavo zvekugutsa ivo nevana vavo, matumbu avo, vana veZimbabwe vachinhonga svosve nemuromo. Chandotaura vana veZimbabwe ndechekuti zivai kuti navamunangagwa nezanupf hapana kwatiri kuenda. Kwatiri kuenda ndokwatiri kubva. Zimbabwe haimbofa yakaenderera mberi kana vamunangagwa nezanupf vakaramba varipo. Tarisai muone zvavari kuita kuparamendi. Paramendi yedu yave dambe, yave chiseko chenyika. Ikonomi yedu yaita kunonzi kupazwa, yaenda kumawere chaiko chaiko. Hakuna ari kuwana mari, hakuna ari kurarama zvakanaka kunze kwevanhu vezanupf.